Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oferefeta kubhombwa kwakaitwa hofisi yenhengo yeZANU PF muHarare. Gavhuna veRBZ anoti vari kutora matanho kusimbisa ZIG. Kwasara mazuva 14 kuti sarudzo yemutungamiri wenyika iitwe muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mahofisi yekambani yegweta rinozivikanwa munyika vaGoodwills Masimurembwa avanowasa chigaro weZANU PF mudunhu reHarare akabhombwa nemusi wesvondo mangwanani nevanhu vasati vaive kuzivikanwa kuti ndava naani. Pane mashoko asina kutsinirwa yekuti imba yemutevedzeri wavo muZANU PF vaEfraim Fundukwa yabhombwawo nhasi mangwanani. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMasimurembwa vaudza Studio 7 kuti vanhu vaive nemotokari nhatu, mbiri dzeToyota Fortuner neHonda Fit, vakasvika pamahofisi avo ari muguta reHarare vakadira peturu ndokusunga mushandi wavo anochengeta pamahofisi aya vasati vatungidza moto pamwe nekukanda bhomba repeturu nepawindo. VaMasimurembwa vati mifananidzo yeCCTV inoratidza pachena kusvika kwakaita varume vatanhatu pamahofisi aya nazvose zvakaitika kusvika pakupi sama ofisi aya nemushandi wavo.
Tikaona vanhu vayaonga vari vatanhatu mamonya vachipinda vachibatidza moto apo, moto uchibvira pano paveranda patiri. Tichiona vakutiza nekuti paakanga abata moto zvamunoona zvei zvatinomboona matv munhu ari moto ndozvakaitika panapo.
VaMasimurembwa vati midziyo yakaparadzwa inokosha zviro zvishanu zvemadhora asi mushandi wavo akakuvara zvakaipisisa.
Utsinye hwakarakidzwa nevanhu handisati ndambouona hwekuti munodira munhu peturu muviri wake mokwenya machisi kuti munhu atsve. Ndauzoona mumafirimu kana kune dzimwe nyika kwete muZimbabwe. Saka vanhu vakauya panapa mhondi chaidzo dzevanhu.
Vati havazivi kuti chingave chii chakaita kuti mahofisi avo abhombwe, vachiti nyaya iyi yave kuferefetwa nemapurisa. Munemo nyaya isina kutsinirwa, imba yemutevedzeri wavaMasimurembwa muZANU PF vaEfraim Fundukwa inonzi yabhombwawo nhasi mangwanani asi vaFundukwa pachavo vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva, vachiti tibvunze vange vachifambisa mashoko aya pamadandemutande.
Ndivo vanyori ndovanoziva kaitingavapindurira ndo vatsvakaka kuti ndo zvaitika vanokuudza izvizere vavo.
Mutauriri wemapurisa vaponyati vati vachiri kuferefeta nyaya iyi uyevo hapana chavangavanzwa panyaya yavaFundukwa. Mushandi mukuru mubazi rekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vati zvakaitika kumahofisi avaMasimurembwa zviri kunze kwemutemo uye mapurisa anofanira kusunga vakapara mhosva iyi. Patavabvunza kuti chingave chii chiri kukonzera izvi, vaMarapira vati vakamirira zvichabuda muongororo wemapurisa.
Tichatozounza nemapurisa kana vachinge vapedza mainvestigation vapari vemhosva vabatwa tochiziva kuti zvingava papi.
Asi muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaNSD Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kuvanhu veZANU PF zvinogona kunge zviine chekuita nenyaya yekuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa voramba vari muhofisi here kana kuti kwete. Sezvo nyaya iyi iri kunetsa kwete munyika chete asi kuti nemubato iri.
Nogona kufungira kuti zvine chokuita nenyaya dzirimo mazvano. Dzokuti vamunanga gwavoramba varipo here? Kana kuti vopivo vomira kana panopera temu yavo.
Vamudzengi vati makakatano aya anogona kupera chete kana ivo vamunanga gwa nemutevedzeri wavo vaConstantine Chiwenga vakabuda pachena. Nekuudza vanhu vavo kuti varege kurwisana nenyaya iyi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nenyaya dzeutungamiriri muZANU-PF.
Maybe maperceived enemies avo kana kuti vanhu vari kuda kuti kuvashishidzira kuti vavhunduke vasava nechekuita maiteedzerano nesuccession battle irimo munyika yeZimbabwe pari zvino.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakataura pachavo kuti vachasiya basa pachapera temu yavo yechipiri, pane chimwe chikwata mubato ravo chiri kuramba chichivakurudzira kuti varambe vari panyanga kusvika 2030. Vanhu vari kuti vamunangagwa varambe vari mutungamiri wenyika vanosanganisirawo vanhu vakaita savamasimirembwa avo vanogara vakabuda pachena vachitsigira Vision 2030. Asi izvi zvinonzi zviri kupikiswa nechimwe chikwata chinotsigira vachiwenga muZANU-PF, icho chiri kuti bumbiro remutemo wenyika rinofanira kutevedzwa, izvo zvave kukonzera makakatanwa mubato iri. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Apo kurudzira yekuti mutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro iri kuramba ichikura. Vamwe vari kuonekwa sekunge vari kupikisana nekurudziro iyi vanoti vave kutambira mashoko ekuvatyisidzira kubva kuchikwata cheZANU-PF chinonzi chiri kuda kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhonge amera nyanga. Mumwe wevanoti vari kutumirwa mashoko ekuvatyisidzira ndevaimbove nhengo yevechidiki muZANU-PF vari sachigaro wesangano revana vevakarwa hondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe War Veterans Association vamunyaradzi shoko. Vashoko vanoti vari kutumirwa nenhengo dzeZANU-PF mashoko ekuvayambira kuti vasaedza kudira majecha muurongwa hwekuti vamunangagwa varambe vari pachigaro. Mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande, gurukota redunhu reMidlands vaOwen Mudancube vanonzwika vachishevedzera pamusangano weZANU-PF slogan yekuti pasina mai vamunyaradzi shoko, izvo zvinonzi navashoko ikurudziro yekuti mai vavo vaurayiwe. Studio 7 yakundikana kubata vanxube kuti tinzwe divirawo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navashoko.
Mashoko aminister Mudancube, mashoko anosoresa nyika kuti ionekwe senyika isingakudzi mitemo kana kodzero dzevanhukadzi. Mashoko anoshoresa zvezvakare president vamunangagwa nokuti vanenge vakatsara munhu akaita savaOwen Mudancube asina rukudzo nevanhukadzi, asina rukudzo nevakarwira nyika ino, vanova ivo zve vakasunungura nyika ino kuti ivo vaNcube vave munhu ari pachigaro chavari nhasi vachiva minista muZimbabwe yakasununguka. Saka mashoko asina kunaka kuti pasi namai vamunyaradzi shoko, zvinongorova izvo kuti mai vamunyaradzi shoko vanofana kufa. Tinozvishora ende zvinhu zvisina kunaka. Tinokurudzira vanxwe kuti vabvise mashoko avo.
Asika imi vashoko muri kunzi hamuchisiri nhengo yeZANU-PF, sei muri kuupindira munyaya dzeZANU-PF?
Aiwa kamukoma jonga, kana vangotanga kwakutaura zveconstitution yenyika yeZimbabwe zvinoreva izvo kuti zvaakutokoka mhuri yose yeZimbabwe kuti isumuke. Iyi constitution yenyika yeZimbabwe yakasiyana neconstitution yeZANU-PF. Isusu sevada more veterans tiripo as watchdogs, tiripo as vanguards. Nyika yeZimbabwe inhaka yedu, naizvozvozvo ibasa redu kunge tichikurudzira vana veZimbabwe, kunge tichivataurira kuti vazive, tivasvinudze kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi uyezve hazvisi pamutemo baba Jonga.
Saka iwo amai venyu vakatambira sei mashoko iwaya akataurwa navanxuba?
Tokutozama nepose patogona kuti mashoko avanxuba asasvika munzeve dzavo. Saka tokutozamawo kuti vasazviziva tichitotyira iwo madande mutande aefonids kuti vanogona kungozosangana namashoko aya kana kungonzwa namasahwira.
Mune matanho amuri kutorawo here pamusoro penyaya iyoyi?
Ii decision yemuri kuti inge ichizenge ichiona kuti yoisa police report here kana kusuwa vanxuba, nokuti aiwa mashoko asina kunaka. Saka ipapo ndinomirira mhuri kuti ipe decision, kwete inini.
Avanga varuwa mnyara dzishoko, vaimbuwe nengueve chidiki vezano PF, warisache garo, wesanga nereva anawe wakarwa onderu sununguko, Children of Zimbabwe Veterans Association, variparunare ne Studio 7. Sezvo takundika na kubata vangube, tabata mshandi mkuru muofisi ezvo kubudiswa kwe mashoko mbato rezano PF, vafarai marapira, kutitinzgo upamiri bato ravo panyaya iye.
Vamnyara dzishoko mazira ndinoita havasi. Memba ezano PF awamu magwaro ema structures ezano PF zvisinei kana vada kupindira munawo dzebato redzano PF dzebato risiri ravo ngavasachemecheme kana vemubato iroro vavapindura nekuti paunoexercisa mvumo yako yekutaura ziva kuti wataurira ane mvumo yekuexercisa right yake nemvumo yake yekukupindura saka vamunyara dzishoko vakadena.
Vanga vari mushandi mukuru muofisi ezvokubudiswa kwemashoko muzano PF vafarai marapira vari parunare muHarare neStudio 7. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa link yedu iri paFacebook. Asi munogona kuenda pa WhatsApp, muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, mobva mati tevera kana kuita follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muAfrica kana kuti Africa Human Rights Day. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akawanda muAfrica anoti hurumende dzakawanda dziri kutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende yeZimbabwe ichitaura kumusangano wekodzero dzevanhu iri kuti yakaisa ruoko rwayo pazvibvumirano zvakawanda zvekuzvipira kuremekedza kodzero dzevanhu. Kuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Zvetinoshora yachema kuti muAfrica zvinhu hazvisi kunyatso kufamba nemazvo. MaAfrican governments vatungamiri vari kutungamira nyika dziri muAfrica havasi kuremekedza kodzero dzevanhu, havasi kuremekedza kubatwa kwakanaka kwezvizvarwa zvemuAfrica. Saka tati izoranga rakanaka kupembera, asi sezvizvarwa zvemuAfrica tiri kunun'una chaizvo nekumbunyipidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muno muAfrica.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Sezvamakaona varimwe zuro yamusomugovera kuMozambique, tine gweta raimirira mutungamiri weopposition party kuMozambique akaurayiwa. Hakusiko kwega conflict, hondo, kurwisana kuchoro kwekodzero kuri kuwanda kunana Sudan, South Africa, Mozambique, Angola, naSwaziland. Zimbabwe irimo futi zvakare. Tanyunyutawo kuti muZimbabwe kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa.
Asi kahurumende yeZimbabwe iri kuti yakaisa runyoro rwayo kana kuti signature pane zvibvumirano zvakawanda zvinoita kuti izvipire mukuremekedza kodzero dzevanhu dziva mafunda.
Hongu, hurumende yeZimbabwe yakasaina sekutaura kwamaita the African Charter inotarisira kuremekedzwa kwekodzero dzakawanda. Kune mainstruments akawanda arimo anosimbisa kuremekedzwa kwekodzero. Asi tiri kungoona kuti kusaina uku kwakaita hurumende kuisa signature yayo on several instruments anoremekedza kodzero. It's just kungosaina chete, pakangoiswa signature chete kungobharangidza kungoti so long, tangosaina ma tick box, tangotika, tangoti hongu haizvi tinoita, hongu zvitinobvumira nazvo. Asi on the ground zvinhu zviri kuitika on the ground zvinhu zvisina kuremekedza kodzero, zvinhu zvisina kuremekedza respect for human rights in Zimbabwe.
Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vari muno muWashington DC pamusangano wepagore World Bank neInternational Monetary Fund. Musangano uyo unopindwa nemakurukota ezvemari, magavhuna emabhanga enyika, nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye masangano akazvimirira. Nasi vamushaya vano vatanga nekupinda musangano wenyika dzekuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica we 2024 Macro Economic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa Combined Forum. Vachitaura kumucheto wemusangano uyu vamushaya vano vati vari kuita zvese zvavanogona kuitira kuti uremu hwemari yeZig usarambe uchidzika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinoti Zimbabwe yave kutofanira kushandisa hayo dhora rekuAmerica nekuti zveZig zvakona n'anga murapwa achida, kunyange hazvo vamushaya vanhu vati Zig richasimba. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navamushaya vanhu nezvenyaya iyi.
MuAmerica tafambira kumusangano unoitwa weWorld Bank neIMF gore negore kuita kuti nyika dzese dzinosangana dzichitaura nenyaya yezveupfumi hwenyika kuti tobatsirana sei kuti zvinhu zveupfumi hwenyika zvifambe.
Munoona misangano yakadai ichibatsira here pamabasa amuri kuedza kuita seZimbabwe?
Misangano yakadai inobatsira nokuti nyika dzakawanda tinenge tiripo tichichinjana maideas kuti vamwe vanozvifambisa sei kunyika dzavo, tovanawo zvatinokwanisa kutapa kune zvinenge zvichiitwa nevamwe. Tichitaurawo neveWorld Bank neveIMF wongu tinoziva kuti muZimbabwe vasati vaakutipa mari, asi vanotipai non-technical assistance yekutibatsira kuti tikwanise kuita mapolicies anounidzira nyika.
Muchange muri kuenda here kunosangana neivo vekuWorld Bank neIMF muri muno muAmerica?
Hongu, tine misangano yakati wandei navo, tichasangana navo.
Munoshuvira kuti zvii zvichabuda pamusangano uyu?
Zvichabuda pamusangano ndezvekuti vangatibatsira sei kuti tiundidzire nyika yedu.
Tinoona zvakare kuti vazhinji vari kuti ivo takaona muchiunza mari yeZig uyezve muchitimi inobhekwa negold. Zviri kushanda here pari zvino? Vamwe vari kuchema chema kuti uremu hwayo huri kuramba uchidzika.
Ichokwadi kuti mari yedu yakabatwa, yakasimbiswa negoridhe ratinochera munyika medu. Iko zvino izvi kutaura kwatiri kuita, mari dzevanhu vese dziri mumabhengi atinoti madeposits i10.9 billion dollars. Tiri pa10.9 billion iyoyo kuti ndo mari dzevanhu dziri mumabhengi. Mareserves edu kutaura kuti goridhe redu ratinaro mumavolts rinoita iro $450 million. Makatarisa kudaro, dai taida kuti titenge madeposits ese enyika ari mumabhengi, tinokwanisa kuzviita neexchange rate iri pasi pasi pe25 yanga irikwei. Zvinoreva kuti tine goridhe rakawanda rokuti tibate mari yedu isadonha futi zvayakamboita.
Saka pari zvino tiri kuona zvakare kuti muMef mumu vari kuwanikwa ivo vachipembera kuti vasvitsa 30 years. Munotii nazvezvi tichiona kuti vanoshanda vari muZimbabwe?
Tinofara nekusvika 30 years kweMef mumu nokuti sezvamunoziva Zimbabwe ndo kune musha weMef mumu, ndisu mahosts eMef mumu. Tinoshanda nawo muzvinhu zvakawanda maererano netechnical assistance nekufundiswa kwatinenge tichiita kuti toita sei kuti nyika ibudirire ikwiridziko. Saka tinotenda kuti vava nemakore 30 tichishanda navo isu semahosts avo, tinoyavafarira kuzvikurusa.
Vanga vari gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushaya vano vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari paMayflower Hotel muWashington DC muno muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muMozambique akanda hutsi hunokachidza kumutungamiri webato guru rinopikisa pamwe nenhengo dzebato rake apo anga achitaura nevatori venhau nhasi zvamanikidza vanhu kutiza vachitsvaga pekuhwanda. Nyika iyi iri kuramba iine kutyira kusagadzikana kwezvinhu zvichitevera sarudzo dzine mutauro pamwe nekuurayiwa kwevanhu vaviri vane mukurumbira vanobva kubato rinopikisa. Vatungamiri vekuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza vaungana nhasi muKali muColombia kumusangano wekuongorora kukwira kwekuparadzwa kwezvakatikomberedza pasi rose pamwe nekuona nezvezvivimbiso zvakapiwa nenyika dzepasi rose mukuchengetedza miti, mhuka nenzvimbo dzakakosha. Musangano wemasvondo maviri weUnited Nations Biodiversity Conference kana kuti COP16 uri kutevera mumwe wakaitwa kuMontreal muna 2022 apo nyika zana nemakumi mapfumbamwe nenanhatu kana kuti 196 dzakasaina chibvumirano chepasi rose chekuchengetedza zviwanikwa. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti madzimai akawanda ari kusangana nedambudziko remapundu emuchibereko kana kuti uterine fibroids, zvinopa kuti vamwe vanetseke kubata pamuviri kana kuzvara nguva yemwana isati yasvika pamwe nekurasikirwa neropa rakawanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dr. Crispin Ngwenya, chiremba pachipatara chemaisi kume maternity 24 hours muguta reGweru, vanoti mapundu aya anowanikwa muchibereko chevanhukadzi achikanganisa utano hwavo.
Mabundu aya anogona kuita mukatikati mechibereko, anogona kuita munyama yechibereko, anogona kuita kunze kwechibereko. Dzimwe nguva unogona kusambozozviona kana kusaita maproblem, asi ukaitwa kana scan unogona kuwanikwa nekaunga bundu kauinako. Unogona kurwadziwa muchibereko, unogona kubleeda zvakanyanya kuita kuti maperiods anenge ari heavy kana kungobleeda zvakanyanyisa uchibudisa ropa usingazivi kuti pasina kana nguva wadzokera kutevera kana kusafambisa tsvina zvakanaka.
Vatiwo mapunda aya anogona kukanganisawo madzimai kuita mbereko.
Anokwanisa kuti munhu aite mamiscarages kana kuti munhu asabata pamiri zvakanaka. Anokwanisa kuti pamiri pabve. Munhu ane madambudziko aya kurusa ndechekuti anofanira kuenda kuna
Dr. Chinamura Muteve, mumwe chiremba wezvibereko, vati mapunda aya anowanikwa kana munhu atanga kutevera.
Pavana vadiki vasati vasvika zera rekuita maperiods, hapana watakamboti tanyasoona ane mafibroids. Uye kana vakura vasvika pamenopause, anoguma kukura asingachanyanyovapi maproblem. Kureva kuti mafibroids aya ane kuwirirana nemahormones anonzi progesterone neestrogen, ndiwo anoita kuti zvikure zvichibatana negenetic neenvironment nekuti tinodya chikafu chakadini.
Vayambirawo kuti akasarapwa mapundu aya anogona kuti madzimai arasikirwe neupenyu.
Kana riri mukati mechibereko, chizhinji chatinowana kubleeda kwakanyanya kunaafekta upenyu hwemunhu zvekuti anogona kutofa. Pakukura kwawo anogona kuzadza dumbu, ozadza mupelvis. Azadza mupelvis anogona kukombresa bladder. Wonzwa uchingoti paunenge wangoti garei garei wakutoda kutonoita weti, nhumbu dzinogona kubva kuti unogona kutadza kubatira pamwiri.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuongororwa mapundu aya navana chiremba, vachiti havo kashoma kuti anga ari gomarara. Vamuteve vati kune nzira dzakasiyana-siyana dzekurapa mapundu aya zvichienderana nemamiriro anenge akaita muchibereko. Vati imwe nzira ndeoperation, asi mumwe akaitwa operation Mozhare Patricia Rovu vaudza Studio 7 kuti zvakavadhurira zvakanyanya.
Inini ndakaitwa operation yemafibroids. Mari dzese dzandakabvisa dzinosanganisira Maria doctor wekurarisa naMaria doctor wakandiita iwo operation nemari dzekutenga ropa dzese dzainanaira kusvika $3,000.
Chiremba uye vari mutevedzeri wemukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kweruzhinji panyaya dzebonde kana kuti reproductive health mubazi rezveutano, Dr. Lucia Gondongwe, vanoti zvinokonzera mapundu aya hazvizivikanwi. Vati madzimai anosangana nedambudziko iri anobetserekana nekuitwa maoperation kana kunyungudutswa mapundu aya nemishonga. John Hopkins Medicine inova imwe yezvikoro zvekuAmerica zvinoita tsvakiridzo munyaya dzeutano inoti madzimai ari pakati pezvikamu makumi maviri nemakumi mashanu kubva muzana achiri pazera rekuzvara ane mapundo aya. Chikoro chepamusoro ichi chinotiwo zvikamu makumi manomwe nezvinomwe zvemadzimai kubva muzana zvinoita mapundu aya. John Hopkins inotiwo mapundo aya anogona kuva ari mumhuri kana kuti family history. Madzimai ane muviri yakakurisa nevane chirwere chemwoyo kana kuti high blood pressure ndevamwe vari panjodzi yekuita mapundu aya. Ndakamirira Studio 7, ndine Rutendo Mawere.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo kwasara mazuva 14 kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yevamiriri vematunhu, magavhuna nevamwe iitwe muAmerica, Blessing Zulu Studio 7 nhasi ari kutarisa nyaya yemari inodiwa kuti munhu akwanise kutsvaga rutsigiro.
Sarudzo dzemuAmerica ndedzimwe dzinodhura zvakanyanya pasi rose. KuBritain muna 2019 mari yakashandiswa musarudzo yainge iri shoma nekakapetwa makumi maviri nemana zvichienzaniswa nesarudzo dzakaitwa muAmerica muna 2020. MuAustralia musarudzo ya 2019 mapato ezvematongerwo enyika akashandisa zvikamu makumi mashanu kubva muzana chete zvemari yakashandiswa nemunhu mumwe chete musarudzo dzemuAmerica muna 2020. India ndiyo ine sarudzo yakashandisa mari yakawanda muna 2019. Mari iyi yainge yakawanda kudarika mari yakashandiswa musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Asi mari yakashandiswa neIndia yakava shoma zvichienzaniswa nemari yakashandiswa muAmerica muna 2020. Muna 2020 mari inodarika mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora ndiyo yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nesarudzo dzenhengo dzedare reCongress muAmerica. Mari iyi inosanganisira mari yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika, dare reSenate nereHouse of Representatives, mapato nevamwe vanenge vaine mari dzavo vanenge vachitsigira vavanenge vachifunga kuti vanozoita zvido zvavo. Ko, vanokwikwidza vanoshandisa mari iyi kuita sei chaizvo? Mari yakawanda inoenda pakuzvishambadzira. Imwe mari inoshandiswa mukuita basa, kubhadhara mari yevashandi uye kutsvaga nzira dzekuwana imwe mari yekuzvishambadzira. Asi munhu ane mari yakawandisa ndiye anokunda here? Hongu, asi kwete nguva dzose. Muna 2022 musarudzo dzepakati petemu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana zvevanhu vaida kusarudzwa kuva nhengo dzedare reHouse of Representatives uye zvikamu makumi masere nezviviri kubva muzana zvevanhu vaida kuva nhengo dzeSenate zvakashandisa mari yakawanda ndizvo zvakakunda musarudzo idzi. Asi kana munhu akunda musarudzo, kutsvaga mari hakupere. Vasarudzwa vanoramba vachitsvaga mari kuitira sarudzo dzinotevera.
Tinotenda Blessing. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko makadiko paStudio 7 apa. Toda kutaura panhau yeStudio 7 muchiti hamuna divi ramakarerekera. Tinoona zvimwe zvinhu zvinoita sokuti zvine divi rakazvakarerekera. Tagara seimano kutaura nenyaya dzeAmerica. Toda kuhwa zvinoitika paMozambique apa. Makanyarara kasi hakuna vatori venhau veStudio 7 here. PaMozambique apo hapana vanhu vanotora nhau dzeStudio 7 here. Ndo zvatinoda kunzwa nokuti tine tichiona zvakasiyana siyana. Asi tonzwa muchiti kwai hamuna divi ramakarerekera
pastudio apa. Aiwa, iyi nyaya iri kutorwadza yekuti hanzi nemunungaisa Kathy Coven kuti atungamire zvemutambo. Uyu ngaandoita kochi wevanhu vanosambira uko, ndo kwake kwekutambira mvura kunge njuzu uko, kwete zvavo zvokuda kuti utunzira kuti hanzi ndezvemutambo. Izvavo tadzotogadza National Sports Stadium iri November tokutamba neKenya, tokwira mabhazi ichiva kuona bhora kuSouth Africa kuOrlando Stadium zvishuwa, but National Sports riripo. Wanyatsosima lono gadzira matoilets, mvura, everything, roita ground, bhora tambirwa munyika, toonawo bhora mutiuzwa Zimbabwe rotamba neKenya. Tipedza mari icho kugara muhotera muri muSouth Africa muchimirira game neKenya. Kezi kovhindi ringaite serious, kwete zvari kutiitira bai.
Mozambique hazvisina mira zvakanaka izvizvi.
vanhu vazhinji vakubatira ura mumaoko vachityira upenyu hwavo nekuda kweelection yarigiwa ende zvichikonzereswa nechihurumende chezano PF chichi chinotuma vanhu vachinovhota kuMozambique vachiriga muMozambique. Handizivi kuti vane moyo here vana Munangagwa kana kuti havana moyo kana kuti vakasikwa masikirwo api.
Tinotenda vateereri anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusemina Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuMfumfu 2021 nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lezizo indaba ze-fashionalism esazibona isikhathi sikamgalo. Kukhona abafuna ukwala lokhu okuchiwo ngabanye ukuba uMnangagwa kabuse kuze kube lanini lanini.
Kuyaxokozela kubandla le-ZANU-PF ulungiselelwa umhlangano omkhulu webandla leli.
Ugogo uhambe singakhangelelanga, awuhambile uRosi. Ngikhathi sengingakwamukeli kodwa ngithe fike endlini hayi ngikwamukeli. Ngiyezwa amadolo siba buhlungu.
Bayakhala abantu ngokubhubha kwagogo obelodumo uRosi Nyathi. Kwezempilakahle namhla sizalethulela okumayelana nomkhuhlane wamadambo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uyaxokozela kubandla le-ZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu webandla leli we-Annual National People's Conference ozaqhutshwa kusekela kusasa. Okwamanje kulelunga lebandla leli elitshiselwe amahofisi lelinye njalo elihlaselwe lisemzini walo yilabo okubikwa ukuba bafuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni kungafika umnyaka 2028, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ababili abahlasele ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leli ngumgcini sihlalo we-ZANU-PF owesabelweni seHarare uMnumzana Godsews Masimirembwa lomsekeli wakhe uMnumzana Ephraim Fundukwa abasekela labo abafisa ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kabakabotshwa abatshise ihofisi kaMasimirembwa lengxenye yomuzi kaFundikwa. Abatshise izindlu zamalunga la besebenzisa amabhomba epetulu ukuba ngabaseke libomsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga okuthiwa ukhangilele ukungena esundleni sikaMnangagwa. Akasenelisa ngokukhuluma laye ngodaba lolu labanye abamsekelayo. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Ponyati uthi sebehlolisisa okwenzakale eofisini kaMasimirembwa kanye lemzini kaFundikwa.
Siza kudingisisa ukuba kuyini okwenzakeleyo.
Uthithibele uMasimirembwa ngokwenzakele eofisini yakhe.
Level of cruelty that you pour petrol on a person.
Angikaze ngibone ulunya olunje ukuthi umuntu uyachisa umuntu ongazange amphambanise. Kuyadanisa. Angikwazi ukuba kubangelwe yini. Amapolisa asakudingisisa.
UFundikwa walile ukukhuluma ngodaba lolu le-Studio 7. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi akwenzakali ukuba bengahlasela amanye amalunga abo.
ZANU-PF will always decry and castigate any and all forms of violence, especially acts of assault.
Njenge ZANU-PF siyasola lokhu. Njenge ZANU-PF asikwazi ukuba kubangelwe yini.
Kulimele obelinde emahofisini kaMasimirembwa eHarare ngesikhathi ihlaselwa ngabantu abangaziwayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunuka santungwana okwenzakala kubandla leli ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozaqhutshwa koBulawayo owe-Annual People's Conference okulakho ukukhulunywa ngodaba lukaMnangagwa olokuhlala kumbe ukusuka embusweni. Enye ingcwethi uMnumzana Mqondisi Sibindi ofundisa e-Coalition ye-University of South Africa.
Savela nje kudala sekukhuluma nje ukuthi ibandla le-ZANU-PF ligcwele nge-violence but abantu bengafuni ukusizwa njalo bengafuni ukuku-understand. Khathesi singakhangela indaba lezi zama-factions esezikhona ku-ZANU-PF kipa okusegcekeni ukuthi sebe chiselana izindlu sebe lokho bechana ngama petrol bomb kwa tintini okutshengisa vele ukuthi sebesebenzisa ama tactics wabo against each other.
Okunhlanganiswe eZimbabwe Democratic Forum umnumzana Reynold Ncube uthi uyethusa okwenzakala kubandla elibusayo. Umnumzana Libert Makaripe ingcitshi ezimeleyo yena uthi kungabe kungamacele awebandla leZANU-PF afuna ukuzwana amandla ikakhulu kudaba lokuba ngubani ozathatha isikhundla umnangagwa engasuka embusweni.
Lezi yizo indaba zefashionalism esazibona isikhathi sikamgalo. Kukhona abafuna ukwala lokho okuthiwo ngabanye ukuba umnangagwa kabuse kuze kube lanini lanini. Yibo abazama ukukhuza uMasimu Remba ukuba bachume.
Umnangagwa osekhulume kathathu ngokuthi kafisi ukuqhubekela phambili esembusweni, kodwa kulamalunga ebandla leZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 umnangagwa uzabe elokhu ekhona. Abakuphikisa lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sokumele kungene omunye esikhundleni lesi. Bazajukutshana kangakanani emhlanganweni omkhulu ozayo ngodaba lolu ukumbe luzaduma lwedlule nje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amazwe akuzwekazi le-Afrika benanza usuku lwe-Africa Human Rights Day namhla. Abanye bekhala ngokuthi urhulumente weZimbabwe uqhubeka esephula amalungelo kazulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ethule imbiko ekhuthaza urhulumente weZimbabwe labanye amazwe ukuthi kumele belondoloze amalungelo oluntu. EZimbabwe abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi babotshwa mahlayana nje, njalo bathi umzekeliso osobala yikubotshwa kumkhokheli welinye lamacele le-CCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe, bona asebele nyanga ezine bevalelwe e-remand prison. Kodwa uhulumende kuya kulandula ukuthi uhlukuluza uZulu. Sixoxe ngodaba lolu legqwetha uMnumzana Pardon Davumaney.
Into nje esithakazelelayo kakhulu ukuthi sibe sikhumbuzana ngelungelo labantu, ikakhulu uhulumende wethu Afrika jikelele, ukwenzela ukuthi khona kwaziwe ukuthi abantu ilungelo labo limenjani. So ngikhuluma nginje ngikhayela ukuthi injongo nje esingathi yasukela khona ngapho ukuthi kube le charter lay, babekhayela nje singathi colonialism yethu le esivela kiyo sihlukumezwa ngamakhiwa. Into ekhona nje yikuthi sithe sesizuza uzibuse i-Africa yonke jikelele, singani sikhohliwe ukuthi sitshintshe imithetho ebikhona ebincindezela uZulu, sibele kujabulela kakhulu independence, but ekungeneni imithetho ebi oppressor abantu khanya ngani sikhohliwe kakhulu. Ngakho lokho sibona nje imithetho eminingi enye ayikhona kabo Smith iyo ingani iyasetshenziswa ukuncindezela oZulu.
E-Afrika yonke jikelele ungathi isimo samalungelo sinjani?
I-Afrika le democracy yethu is developing, it still leaves a lot to be desired. So ngingathi nje we are still very far from amanye amazwe as far as observing ama human rights of us as Africans. As I said uqala lapha na 38 years, there is a lot for us to work on. Kungaba kunindaba zokhetho nxa sihambe ekhethweni ukuobserva ama rights abanye abantu, oppositions and respecting those rights singela kuhlukumezana. Ngathi nje in Africa kungani we are still lagging behind other countries, ukuthi nxa silabantu who are opposed to our own political views we tend to subjugate them to a lot of harassments and intimidations, even abductions and criminal charges and statecraft is unleashed because we seem not to have cohesion. Itolerance liyana ingani yaleka kakhulu elizwe leAfrika. Kathi sibe sikhayela nje eMozambique la ukhetho lukhona, sohlokwavuka umsindo abanye sebeqasa ukubulawa. yabona. So those kind of things, it just leaves us lagging behind njenge Africa ukuthi hayi kumele sithe rise against ama differences ethu njengabantu abansundu Africa jikelele. Khangela ngale Sudan kuyachisa ngale kuya bachana abantu. So in general Africa sifuni culture le diplomacy ezasiyenza ukuthi ilungelo labantu bethu libe respected.
Umnumzana Mpato Ntafumane ligqwetha ubexoxa lo mntu kaMeligomo weStudio 7 eseBhilitane. Umnumzana John Mushabanu usiba lukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank of Zimbabwe ukwele Melika lapho athi uzaxoxisana khona neziphathamandla zebhanga leWorld Bank kanye leInternational Monetary Fund ngokubhadalwa kwezikwelede zeZimbabwe lokunye. Uthi kukhangelelwe ukuba bazakhuluma okuzwakalayo ngodaba lolu ngoba leZimbabwe lizama ngamandla konke ukubhadala izikwelede zamabhanga la. LeZimbabwe lezikwelede zamabhanga amanye amazwe afika emabhiliyoni phose alitshumi lantathu, $12.7 billion. Isalukazi ebeselodumo kakhulu ngokulwela amalungelo abantu ikakhulu abathenga bethengisa impahla kobulawayo uGogo Rose Nyathi wabhubhela esibhedlela sempilo ngemva kokugula kwesikhatshana. Usephiwe isicoco senhlonipho yedolobho lakobulawayo njalo uzabekwa emangcwabeni amaqhawe edolobheni leli eledi Stanley Cemetery kusasa. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zihlulukelwe ngemva kokulahlekelwa ngugogo wodumo obesezala ngokuhlekisa lokulwela ukuhlanzeka edolobheni leli. Udabukile ugogo owayengumngane wakhe kunakafarayo.
Okwakhathesi ngibuthakathaka ngisho ubuhlungu kakhulu, kodwa ngicela imithandazo ukuthi uJehova ayiqinise ngoba igephu ayithiye kimi inkulu, angikwazi ukuthi izakhava ngobani.
Wabesebenza lo gogo bethenga bethengisa amaqanda imbhida lokunye uthabana impala uthi ulahlekelwe kakhulu.
Ndingizubuhlungu ugogo ohambe singakhangelelanga, awuhambile uRosi. Ngikayise ngingakwamukeli, kodwa ngithe ngifika endlini hayi ngikwamukeli, ngiyezwa amadolo esiba buhlungu, hayi ngempela uhambile.
Uyakhala ugogo Miriam.
Ndingawuhlungu ngoba bengumama okhululekileyo, umama okhuluma iqiniso isikhathi esiningi. Wangenza kuzondeleka sisekuseni yamasa sesifika la esokuphelele. Asomuntu obophila muntu isuhile udade ngibuke mobile. Lapha nxa kunje silahlekele sehleli ezela iminyama esingawothi singalibhala ngani sele egcekeni.
Usakhulayo othengethengisa uNkosi Mpofu uthi kubuhlungu ukubhubha kukamanyathi.
Ugogo wabantu umuntu vele kade right kakhulu. Engumuntu kade kade ehlale engifundisa nje sihamba sonke sesingenele endaweni eziphezulu emahoteleni ngaphilanga.
Umlandeli omkhulu kagogo Rose kumakhasi odlibazisa we-social media uWendile Dube uthi wafunda okuningi ugogo Rose.
Bekumele ngibuyele kusasa South Africa, but since sengifike lapha umsebenzi wakho kusasa, I will attend gogo wami nguvalelise. Kungamana ngiposti ifone ngegame ngunikeze leso sisindo njengomuntu obebhabhi umntu ade simthanda mani.
Idolobho lakobulawa limnikeze isicoco soba liqhawekazi lakontundu ziyathunqa. Ukansila kaWhatsApp obe kuhlala khona ugogo Nkosazana Thandwe Moyo ubuka umsebenzi kamanyathi.
Ukufa kukaRose Nyathi kusilethele ukudabuka kakhulu ezinhlizweni. Ngithi njengamakhokho babantu bayakhala, ugogo Rose Nyathi umuntu wabantu. Abantu badabukile sibile emakhokhoba, sidabukile silahlekelwe liqhawe. Liqhawekazi uRose Nyathi. Sesisebenzile labanye bamakansilaz ukuthi uRose Nyathi ekwanise ukuthi simlondoloze lapho kulamaqhawe khona eLady Stanley.
Abantu babuthene endlini yakhe emakhokhoba njalo uyangcwatshwa kusasa eLady Stanley Cemetery lapho lele khona amaqhawe agoqela uSazini Ndlovu, Lucas Masuku, Adam Ndlovu, Mercedes Banda, Enes Mapepa Sibanda labanye abenza imisebenzi yechene njengokudlala umdlalo wenguqu lokulwa impi yenkululeko. Ngimele Studio 7 ingobulawayo igama uyeza Jesus Banda.
Sina sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Akukhuthwa ngemfanelo ukuvota ukhetho lokuqala kwele Botswana i-early voting nesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa ekupheleni kwalinyanga. Ikomishini ye-Independent Electoral Commission ithi kuyasilela amaphepha okuvota kwezinye indawo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulokhu lwisana okwesabekayo endaweni ezimbili phakathi kwebutho le-Israel lele-Hezbollah kwele-Lebanon. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, siqhubekela phambili sihlolisisa ukhetho lweMelika oluzayo okuzancintisana kuwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump omele ibandla le-Republican Party lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lama-Democrats. Kuphela loMnumzana Danny Moyo odabuka eZimbabwe olandela zombusazwe eseVirginia khonapha kweleMelika.
Kukhanya okungathi ngutshikile obhanqa khona manje, especially kuma-swing states. Siyazi ukubana ama-election wonke esikenzeka ka-president ukuthi uze uwine, kumele uwine ama-states la aphezulu la, iMichigan, Wisconsin, the Pennsylvania, and ama-states la ngama-swing states ngoba atshengisa ukuthi kwesinye isikhathi aloku kuhamba abe avotele ama-Democrats, kwesinye isikhathi awinwa ngama-Republican. So, okwamanje kodwa kukhanya ngathi uKamala Harris ulokuyimbijana advantage kuTrump, hayi kakhulu, is within i-era deviation. So asazi ukuthi sizozala ngikomoni mhlaka 4 uTrump laye uHarris babhizi bese ePennsylvania kakhulu ngoba iPennsylvania ikhanya ngathi i-very competitive kulolu khetho lelo. UBiden wayiwina ngo-2020 kodwa hayi ngezinga elikhulu. So I think abantu bakaTrump babona kule chance lapho ukuthi bangayithatha back ngoba uTrump laye wayiwina ngo-2016 ePennsylvania. So yeah, okwamanje singathi nje hayi ama-polls atshengisa ukuthi ngijiki lobhanqa.
Kuyini kodwa ongaguquka kumbe okungenza ukuthi omunye anqobe omunye endaweni ezinjalo baba Moyo?
Abesimame okuyibona esibona bengathi udaba lwelo lo abortion, lama rights abo, amalungelo abo ukuthi benza bakufisayo ngomzimba wabo, sesibona ungathi bona abaningi bakhona bahamba lo Kamala Harris ukuthi bathi amalungelo abo kumele anikezwe back ngoba amanye ama states sibona ukuthi asathatha lamalungelo after umthetho ka Roe v Wade lwana wa reverse ngama Republican yi Supreme Court egcwele ama Republican afakwa ngu Trump lapho. Okunye futhi esikhangelelayo ukuthi kulama Republicans for Kamala Harris sibona abantu abapreminent abafana lo Dick Cheney owayengu vice president ka George Bush, lomntana wakhe u Liz Cheney obe ngusihlalo omkhulu e Congress representing ama Republicans, uthi laye i party yakhe ama Republican ubona ngathi silahlekile ngokulandela u Donald Trump. So ule influence la enkulu kakhulu sibona ebusy encedisana lo Kamala, sesike sambona uma even kwamanye ama-rali kaKamala ezama ukukhokha amanye ama-Republican ukuthi lawo asupport uKamala.
Lo ngumnumzana Danny Moyo odabuka eZimbabwe olandela zombusazwe eseVirginia khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Wezempilo kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wamathambo olakho kubulala abantu. Intathele izindaba yeStudio 7 ubathabile masuku usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amathambo ingxenye yomzimba ephilayo njalo asengozini yokubanjwa imikhuhlane egoqela owaziwa ngokuthi i-osteomyelitis ongenza ukuba umuntu equnywe isitho. Umuntu obanjwa umkhuhlane lo uba lesilonda esibhibhidlayo. Odokotela bathi i-osteomyelitis itholakala kakhulu ebantwini abahlala begula kumbe abalamasotsha omzimba asengozini. Udokotela Thandiwe Makina uchasisa ngomkhuhlane wamathambo lo.
For osteomyelitis is basically infection of the bone and it can affect essentially any bone in the body. You can get an infection from a bacteria.
Umkhuhlane wa osteomyelitis umkhuhlane wamathambo ongahlasela loba yiliphi ithambo. Abantu abalomasotsha omzimba ancindezekileyo basengozini enkulu ukuthi babanjwe yilowo umkhuhlane, kodwa okuhle kuba umkhuhlane lo uyelapheka. Siwelapha njani umkhuhlane lo? Siyakhipha lapha ulogcikwane khona kumbe siphe abantu amaphilisi abulala leli igcikwane. Kwezinye izikhathi umkhuhlane lo usumemetheke kakhulu, sigcina sesiquma indawo le ehlaselwe ngumkhuhlane lo.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo uvame ukubamba abalemikhuhlane etshiyeneyo. Umongikazi unkosikazi Sithandazile Gumede uthi kumele beqaphele bonke abalegcikwane le-HIV labanye.
Ukuthi nxa umuntu kumele ahlale ijwabu lakhe lihlanzekile ukwenzela ukuthi angaba lezilonda kumbe angalimala, kungabi le-bacteria ezangena phakathi, ngoba ingavele ingene emathanjeni kulapho khona efika khona i-fungus kumbe i-virus leyo ilimaze amathambo ngaphakathi. Ikakhulu abaletshukela kumbe abanatha amaphilisi ama-ARVs.
Unkosikazi Gumede uqonqosela ngokuya esibhedlela masinya ukuze kuvikelwe ubugoga obungadalwa ngumkhuhlane we-osteomyelitis.
Ithambo lingalimala ligugudeke libole, kungagcina ukuthi umuntu agcine selahlekelwa isitho somzimba. Siyakhuthaza kanjani ukuthi nxa abantu belimele belezilonda kabahambe baye esibhedlela bayelashwa.
Abezempilakahle bathi izilonda kumele zihlanzeke ukuze umuntu engabanjwa ngumkhuhlane lo. Umongi uKhulekani Gwebu uthi kulemithi elakho ukunqabela ukubanjwa i-osteomyelitis.
Isilonda kuqakathekile ukuthi sihlale singela bomvu njalo kungeqisi amalanga singazange sigeziswe. Kulemithi esetshenziswayo ukugezisa izilonda efana labobetadine njalo ilendlela ezilandelwayo zokuyisebenzisa, ngakho kumele lezi ndlela zilandelwe.
Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, eWorld Health Organization, ithi umkhuhlane lo uvame kuzwekazi le-Sub-Saharan Africa okulabantwana abangamatshumi amane 40 kusiya kumakhulu amabili i-200 phakathi kwabazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 ababanjwa i-osteomyelitis. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sosikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Bacheni okhulumayo lapha ebubi, bensithi siyabonga ngenhlelo zenu lisibisela zona basakazi, kodwa kulo hlelo lolu luthiwa Vuselela Umoya mboni ngani lifaka wrong person. Ulobusani Sibanda lo uright kumasiko, anti vele zile program yamasiko lapho uvuselela umoya lapho kubalwe Jesu Kristu. Ngilesicela litshintshe parayithi ozinti Mkandla labo Hussein, dingadinga abanye futhi bebebaningi, kodwa hhayi uSibanda hhayi kamele amasiko uBusani Sibanda lo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina kuleli nto engimangalisayo, kula bantu abathi bona kula bantu abathi ngabakamnankakho, kula bantu abathiwa ngabakathiwenga abezanu PF, then they want to show us ukuthi ilizwe lifanele controlwe ngama-individuals. They were not supposed, they are not even supposed ukuthi kube labantu okuthiwa ngiyethuswayo ukuthi kuthiwa kulama-ZAPU veteran. Akunama-veteran lapha, ngamazanu ZAPU supporters. Ama-veteran yithi thina abantu abadala, we are not involved in this rubbish. Abantu baloko bezibiza ukuthi bayizapho kuzano, akula zapho kuzano because leyanto yadilika kudala. Who is the chairman, a chairperson of ilokuze izapho, I mean izano? Opa Mchunguru is not a zapho member. Kata abantu very understanding ye politics. Oh, kanje so ipolitics yokudla, that's why besenzenje siba ngabantu abagijimele ukuthi bethi hayi thina sizapho kuzano. Abazanga baba lezilabakhathi ezapho laba bantu laba.
Studio 7, Studio 7, salibonani bonke bantu kumagumba manomhlaba. sibesicela umongameli welizwe badala indlala sisibulele okwasipha khona sokuphelile bantu benkosi sesithwele nzima njalo kanti sake saphumula sicela uncedo lisizwele phakathi nakwalo mhlaba siyacela kakhulu siyacela lisisize asiselanto esiyidlayo emagumeni linjani lonke kustudio 7 yalibingelela lonke ngithi philanini kuhle siyabonga lezi ndaba elisinika zona siyakhala baphathi bomhlaba lisisize ngendlala sifile ngendlala lalisiphe khona sokuphelile ngiyabonga maye ngabe lo mlayezo wami ungaphuma emoyeni
Ningabe litshona njani basakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli be-Studio 7 endawanyeni zonke hayi nami lapha kokudewula hayi ungathi konke kuhamba kahle yaphila kakhulu mina ngingupamona lapha e-Ward 5 hayi akukho lutho lubi engilubonayo okungabe kuzaphazamisa siza kuphuthumisa ngoba vele kufanele sisebenzeni nzima ukuze siyakheni indawo zethu ziphile kahle sibe ngabantu esibambeneyo siyabonga kugroup lapho okhulumayo ngupamona ungwenya
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo The Voice of America. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi kaMasikandi umqaphelisi Nyati lisizwa idabuka eKezi kodwa icula ikwela South Africa
Salibonani, salibonani, balaleli abahle, balaleli bohlelo, sizwe sihle, sizwe sakithi. Igama umqaphelisi ngibuya eKezi Maphisa, kulapho ngizalwa khona, ngakhulela khona. Okwamanje ngilapha eGoli ngicula Masikandi Gospel. Siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulolu hlelo. Umculo wami ngiwubiza uluju music, uma music combines isicathamiya umbhaqanga noMasikandi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
umculo wami yatholakala online ngabala mqaphelisi uzowuthola ku YouTube Apple Music nabo zonke nje izidolo za online uyawuthola umculo wami umamela ingoma lapho ushare subscribe siyabonga kakhulu umculo wami ugqugquzela peace and love kumhlaba wonke ngakho inti ebantwini masibambaneni masithandaneni Don't kill yourself, ungazibulali, musenkingeni, qoqela umakhelwane wakho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Cela isapoti bantu bakithi, sisize kakhulu sikhulise, nisivaye emshadweni, emthimbeni, emcimbini eshiyeneyo, sinxuse, siyabonga kakhulu.
Thank you.
siyawangakhulu umqapheli sinyathi kulapto kulingakhohlwa siqoqwa ngokuxokozela okubandla lezanupiyefu. Hayike isikhathi savuma kwalamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube, kodwa siphinde sithi ulale ngokuthula Gogorosi Nyathi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.